kwa Mzimbabwe.
Maka Zimbabwe maka.
Shandu kwa Mzimbabwe.
Mbota Zimbabwe mbota.
Vacha misava zivisa pa msangano wavaita nevatorove na umu harare nasi. Kuti vacha pinda msarudzo wa shansa zidare kuti Citizens Coalition for Change.
Tawona kuti atidi zvega kava atidi bopoto. Bopoto hariwaki musha. Musha une mere mere hauna rugare. Isu takati aiwa kana vada kupisa musha. Paita pongwe wapinda nezvipukuto zvapinda. Isu tota aiwa rava dongwe. Musha wataka kuvaka ndo mutsvaka. Tava nemusha mutsva watakapuwa nevagari vemuZimbabwe. Citizen Coalition for Change. Ndo musangano wevanhu, musangano wevagari vemuZimbabwe, musangano wemwana wemuZimbabwe. Zvisinei kuti uri ZANU PF, zvisinei kuti uri MDC, rava komberanwa mushandira pamwe, gokorodzo ravapo, nyaya yekuti ngationei pamwe chete.
Izvi zvinotevera danho rakatorwa navamonzora, avo vakanyorera commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kuti vachashandisa zita rekuti MDC Alliance, musarudzo dzemabaya elections, akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26, vachamisa, vati nhengo dzeparamende dziri kuvatsigira dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance. Dzicharamba dziri muparamende kuti dzipedze kotoro yadzo vachisimba rehove riri mumvura.
Hatidimbudziri kotoro yakapuwa vamwe. Anopa basa, anotibayira chitupa. Manhu vanovhota maZimbabweans, the Zimbabwean citizens. Saka tinovaremekedza hatigoni kudimbudzira panzira vakasarudzwa kusvika muna 2023. Ndo temu yavo. Vanenge vada kuvadzinga zviri kwavari. Vanenge vada kuita zvavanoita zviri kwavari. Asi tichatoziva kuti tine contract nema citizens yakanzi munofanira kunge muri muparamende kusvika 2023. Tinozviremekedza.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati kuchinja kwaita vachamisa zita kuchaita kuti gakava rezita pakati pavachamisa navamonzora ribva rapera zvachose.
Asi danho ratorwa navachamisa rekuchisa andura zita repati vachisiya zveMDC doro danho rekutanga rekugadzirisa makakatano anga ari paya basa ravana ro nderekuti vatsigiri vavo vachiziva pamusoro pezita idzva rebato Citizen Coalition for Change CCC ravataura hakutoda kuti vamhanye kuri nevakuru vebato vachitenderera nyika yese vachizivisa vatsigiri vavo pamusoro pesanduko iyi
vachamisa vati kuchinja kwavaita zita havasi kuzokangana rwendo rwavakafamba navamogen tsvangirai mugurwira shanduko
gwarara vatsvangirai harisi zita repati gwarara vatsvangirai muono vatsvangirai ndo vakasiya vandipatsvimbo vandinongedza vanga vaneni ndobva vajamuka vakaramba vakatiza gwarara vatsvangirai vakuti vari kutsvaga masimba havasi kutsvaga gwarara rakanga rakasvetwa navatsvangirai kuti munyika muve neshanduko so tinoremekedza murume anozvitsvangirai nebasa raakabata tiri kuvaka pahwaro hwaakaita asi musha watava kuvaka mutsva une zviito zvitsva tsika itsva maonero matsva vanhu vatsva nyika itsva
zita idzva raziviswa navachamisa richashandiswa munzvimbo dzose dziri kuzoitwa sarudzo dzeparamende nemakanzura. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
2023.